Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika musi wemuvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro remugore ra2013. Rimwe sangano revarairidzi rokurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Asi hurumende inoti zvinhu zvakagadzikana uye munyika mune runyararo nekudaro hapana chekumirira. Tichakupai zvabuda mumitambo yemakunda neCastle Laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vanoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika muvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro ra2013. Izvi zviri kuuya panguva iyo paine tarisiro yekuti zvimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ringangoenda kumatare richipikisa zvakabuda musarudzo idzi sezvo rakatoratidza kunyunyuta kwaro richiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Izvi zviri kutsigirwawo zvakare nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vanosanganisira veSADC, The African Union, Commonwealth neCarter Center vari kuimbawo korasi imwe chete yekuti sarudzo hadzina kuitwa pachiteverwa mitemo inosunga maitirwo esarudzo. Pane mashoko wekuti vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa nemuvhuro kana chipiri svondo rinouya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reCCC kana paine matano arichatora ekupikisa sarudzo idzi uyewo kubva kuhurumende kana kugadzwa kwevakakunda musarudzo kuchabudirira kuitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Zembe.
Vajonga zvapiringana nokuti vararamarira idzi nderebumbiro ra2013 rinotaura haro pasection 93 kuti kuringa achipikisa musarudzo dzaitwa unofanira kukanda kupikisa kwake mumazuva manomwe kubva padaridzirwa sarudzo nomumurawo iwoyo wa2013 uyu. Zvino musi wa26 ndopakadaridzirwa zvakabuda mugango resarudzo yomutungamiri wenyika. Zvinotaura kuti mazuva manomwe anopera nhasi. Asi mutemo wacho kuti kana mazuva akapera uri musi wechiomugovera zvinozotaura kuti unozopera nomuvhuro rinenge riri zuva rebasa. Zvinotaura kuti izvo mugovera nesvondo hazvizovi zvavharana. Muvhuro kana riri zuva rebasa risiri zororo ndo wainozopera. Saka mazuva manomwe anozopera nomuvhuro.
Saka muri kuti here vanoda kupikisa vachine mukana kusvika musi wemuvhuro?
Vachinawo. Asi ndandichitevedzera murawo wa2013 constitution. Asi pane bope ramunoziva raaita kuti sarudzo dzinge dzakatekeshera musadhaki. Saka pane matare romusadhaki nomuAfrican Union. Saka zvinotaura kuti vanogunununa vanogona kutora zhira dzakasiyana-siyana kuti vaise gunununo yavo kuti zvizobudira vanhu vese munyika. Mara nesaro tzakaitiwa izi. Saka tomirira muvhuro iwoyo tozoona zvine zvichitika.
Zvinoreva kuti kugadzwa kwemutungamiri wenyika akabudirira musarudzo akukwanisa kunge uchiitwa nemusi wemuvhuro kana mazuva manomwe achikwana nemusi wemuvhuro.
Kana atevera murao wavo zvinogona kuti zvisaitika. Asi sezvamunoziva murao wavo havauteveri ndiwe bumbiro ramugabe ra 2018. Zvinova ndiro ravainaro sezanupiefu nomutungamiri wavo. Vanouvhuna pavanoda, vachiucheresedza pavanoda. Saka zvinonetsa kuti isu sevagari venyika tizive chaizvo chaizvo zvavachaita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ riri kukurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nemuvhuro unouya unove musi wa4 Gunyana. Mutungamiri weATUZ Vaobeti Masaraure vanoti chimwe chikonzero chinofanirwa kutarisiswa nehurumende ndechekuti vabereki vakawanda vakakanganiswa negadziriro yesarudzo zvakaita kuti vatadze kuunganidza mari dzechikoro sezvo vazhinji munyika vave kuzvibatira mabasa emaoko. Vanotiwo varairidzi vakawanda vachatadza kudzokera kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekufambisa vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzemihure yevashandi vaya nekukasika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa4 kunoratidza kushaya hanya kwehurumende yedu nesefiti yevana nesefiti yevarairidzi. Zviri pachena Zimbabwe ichiri netensheni yakakurisa kubva pasarudzo dzakabva mukuitwa idzo dzisina kupera zvakanaka dzinoratidza makakatanwa akawanda akazvarwa kubva padziri. Kuendesa vana nevarairidzi kuzvikoro panguva yakadai kungozvikokera matambudziko ekuti pano kunodzimara kwaita mhirizhonga dzakawanda. Isu tatichiti kuvhurwa kwezvikoro pari zvino hakuna kumira zvakanaka dai pambomirwa kana kwevhiki mhepo dzamboti dzadzikama vanhu vakwanisa kugadzirisana makakatanwa avainavo.
Hurumende iri kuti munyika zvinhu zvese zvakagadzikana mune runyararo hamuna kana dambudziko saka hapana chikonzero chekuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa. Munoti nepamire hurumende apa.
Kunyungita kwedu kwekuti vanhu dai vambomira kudzokera kumabasa musi wemuvhuro hakusi kungobva pasefiti chete. Kune nyaya yekutoti vabereki chaivo vanotarisirwa kunzi vabhadhare mari dzemaschool fees havasati vagadzikana mari dzavo vachikwavha ngwavha zvavo zvakasungwa nemaelection. Kuvawedzera vhiki kuti zvikoro zvovhurwa kwapera vhiki kunovapawo mukana wekuti vaite mabhindauko akawanda ekubatanidza pfuma dzekubhadharira vana kuti vadzoke kuzvikoro. Zvikatadza kuitwa izvi zvikoro zvikavhurwa musi wa4 vanenge vasina gadziriro yakakwana ende vamwe vana vacharasikirwa nenguva yekudzidza vamwe vachienda mberi.
Zvikoro zvisati zvavharwa tainzwa muchinyunyuta nenyaya dzemihoro. Inyaya dzakagadziriswa here idzi?
Hurumende ingatoti inopa marairidzi mari kudarika vamwe asi mari inotambirwa nemushandi haipimiwe ichitariswa yeumwe kuti ngana apiwa yakawanda sei. Inotariswa pacost of living kuti kurarama kwacho kuri kumboda mari. Saka kurarama kuri kuda mari yakawanda kudarika iri kuwanikwa nemurairidzi. Zvinozoita kuti zviomere murairidzi kuti adzokere kubasa zvisinei nekuti anzi neunion yake adzokere kana kuti arege nekuti iye homwe yake ndoinodzimara yamutuma. Chatinoona ndechekuti varairidzi vazhinji vachadzimara vakundikana kudzokera kana zvikanzi vadzokere kubasa mari isina kugadziriswa. Isu chishemo chedu chachiri chekuti dai paitwa hurukuro dzo dzinogona kungoitwa kana tikapostipona kuvhurwa kwezvikoro zvisavhurwe musi wa4 pagadziriswe nyaya yemuhoro pakati pemushandi nemushandirwi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reATUZ Vaobeti Masaraure vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi redzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vanoti munyika makadekara semvura yeguvi nekudaro hapana chikonzero chekushandura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro.
Vajonga kutaura kunotoita kuti tishamisike chaizvo. Hongu sarudzo dzakaitwa dzikapera. Kana mamuri muno muZimbabwe muchaona kuti munhu umwe arungofamba murunyararo, arungoita basa murunyararo, saka tingatarisa zvikoro kuvhurwa chii. Iye mukazvitarisa vajonga muchaona chatinoti school calendar. Asi chinhu chakadecidewa last week kana chakadecidewa this week. Chinhu chakadecidewa muna January, chakadecidewa muna December, tikapa inonzi school calendar. Saka hapana chapa kuvhurwa kwezvikoro nokuti vabereki vedu vaiziva, varairidzi vedu vaiziva, saka tingatadza kuvhura chikoro china ivajonga.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutauriro webasi yedzidzo repasi vaPatrick Zumbo vari parunare muHarare neStudio 7. Panyaya yekuti varairidzi vanogona kukundikana kudzoka kumabasa nekushaya mari uye kuti hurumende igadzirise nyaya dzemihoro, tabatawo gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti varairidzi ndo vakatokohwa pakuru pakuwedzerwa kwakaitwa vashandi mihoro nehurumende mwedzi yadarika.
Chokwadi, dai manga machitsvaga maichiwana kuti hurumende yakawedzera mari yemacivil servants ose kusanganisira maticha ne$50 ikasvika pa$300 pamunhu anowana mari yepasi pane vese. Hurumende ikawedzera zvakare mari yemaZimbabwe dollars inotambirwa nevashandi vehurumende nezvikamu zvinosvika zana muzana 100% pane avo vanotambira mari iri pasi pevamwe vose. Saka pane zvakatoitika iroro temu ramuri kutaura nezvaro.
Asika vamavhima, varairidzi vari kuti mari yavari kutambira ishoma.
Munofanira kuziva zvakare kuti pamusoro pemari dzinotambirwa nemamwe macivil servants ese maticha anozowana imwe $80 $80 asi inozopeiwa ari maZimbabwean dollars ne the going rate yepainotambirirwa mari iyoyo. Saka hazvisi zvechokwadi kuti hapana chakaitika kumaticha tichibva mutemo rapera tichiuya pahoriday yavainayo iko zvino.
Saka tingaona here kuwedzerwa kwemari dzemihoro yevarairidzi munguva pfupi inotevera?
Chatinoziva ndechekuti hurumende icharamba ichitarisa nyaya dzemihoro yematicha kusvika tagutsikana kuti mari dzatiri kupa vashandi vehurumende imari dzinoenderana nestatus yavo sevashandi vehurumende. Kana takatarisana namaticha vanofanira kuti vawane chiremerera mumacommunities mavanogara kana mavanosevenza. Saka dai mambotarisa vakandemira zvatakaita izvozvo vamwe vanozongotaura asi vanenge vasingatauri chokwadi vachida kungoti hurumende inzi haina zvairi kuita. Asi hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kugadzirisa nyaya dzemaconditions of service dzevashandi.
Vanga vari gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare neStudio 7 vari muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira dunhu reFlorida nhasi kunoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo Idalia uye kunyaradza vanhu vakavirwa nedambudziko redutu iri, asi havasi kuzosangana nagavhuna vedunhu iri vaRon DeSantis vebato reRepublican vavangangokwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai Diana Zimbudzana Chambara vesangano reZimbabwe Exile Forum avo vanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Tiri kukurukura navo pamusoro pedambudziko rakasangana nevamwe vagari vemuSouth Africa vanobva kune dzimwe nyika. Apo takaona imwe nzvimbo inogarwa nevanhu muJohannesburg yakawanikwa ichitsva uyezve pachifa vanhu vane chisama. Kunyangwe zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatsvira panzvimbo iyi zvingani. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwawo kuti zvamira sei pari zvino panyaya yezvatakaona dambudziko ranga rakatarisana neimwe nzvimbo yeimomo muJohannesburg iro vhiki rino.
Hatina chakasaziva zvino takasvika hedu panzvimbo yacho ipo pakaitira town tinaona, asi hatina information yataikwanisa kunyatsotiwane kuti kwezvaingongoverengerwa nevanhu vakanga vari panzvimbo iyo. Nzvimbo yacho yakatovhara, saka pakawanda mapurisa, pakawanda vane zvemuchemaro, saka vanhu vari kunyanya kudzimiswa kuti vapindeko vachiona kuti zvakamira sei. Ndeve vashandi vehurumende nedzimwe nyika hatina kuona hedu veZimbabwe takaona vefumanawi ndo vakauya vachizvotarisa vanhuudza nezvezvizvarwa zvokumusha kwavo. Saka ndidaira kuti vekuZimbabwe zvichida maringe vanga vatopindapo vakatendo vabva hadzizi hadzizii. Saka hatisati tava nenhamba yekuziva kuti vanhu vakaafekwa vekumusha kwedu vangani.
Tinoona pamavhidhiyo atakaona pasocial media madzimai ndiwo anga akawanda achitarisa zvanga zviri kuitika mushure nedambudziko iri. Munoona sei izvi?
Ndisu katino tinobereka tinotakura dzinhumbu, tatakura zvedzinhumbu torwadziwa nedzinhumbu idzodzo nemimba idzodzo pakupona. Saka mwoyo yedu inomba yanya kurwadziwa zvakanyanya nechiitiko chinenge chikaita seichochi. Saka vazhinji vacho ndovari pamberi ekuda kuchonyatso kuti vaone kuti chiitiko chaitikaichi zvafamba sei uyezve vanhu vanga
pane vamwe vakabva varasikirwa nepekugara. Ava vakaenda kupi apa?
Vakarasikirwa nepekugara vakaendeswa kumashelta arimo anonzi mahomeless shelters ari muJoburg, asi havazi vese. Vamwe vakaramba vari kutya kuti vakange vaenda kumashelta kuya zvichabva zvapa hurumende yesouth africa mukana wekuti vanhu ivava vatorwe vadzoserwe kumutsa, nekuti vazhinji vanhu vari kugara panzvimbo iyoyo vanhu vaari kugara munomu vasina mapepa akakwana. Saka vakusira manjeru kuti kana vakange vazviburisa pachena kuti tiri pano vanozotorwa vozokusha zvinova zvavasiri kuda kuti. Saka vamwe vacho vanga vanomira vari panze, asi pakanga pana minista akanga aa kunga chichekumanaiwa endai kumashelta ikoko, mumwe ane pekugara, mumwe ane pakanaka pekugara. Kapari zvinhu ndomamirira zvakaita.
Imi sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyama muSouth Africa?
Izvozvo zvinopa zvisiri zvazva zvinonyanyopa irigawa system. Saka zvinhu zvemutemo izvi kuti vanhu vanenge vachida kuita mapigazi kanaisikati tinowanzoda kubetsera vaya vanenge vachitsvaka inonzi mahasla maya nemarefugee status. Mapemiti kazhinji kacho tinoita zveinopini kana tiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ari mamwe mapimi dasiri yayo tinongopa ari kuti vanhu vangaende kupi kuti vabetserekane nekuti isusu vanhu vatinonyanya kuda kuisa pamberi ndevanhu vari vulnerable vaya asina pokutangira asina chouviri saka kana ari munhu anenge ane pekutangira ine chouviri tinongomupa advise kuenda kwakati tinoziva kuti anogona kumubetserekana ikoko achibvisa kana zvemudzimari achibvisa mari
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokubatai pasi
isusu tinowanikwa panonzi pacoponon democracy center pa357 Resurge Street muPretoria muprovinsi yeGauteng ndopatiri ipapo asi kunzira kwakauya denda iri recovid
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu, our lives. Tichikupai hurukuro yataita nava Grandmo Hakata vebato rinopikisa RCCC. Ava vakakunda musarudzo dzeparamende dzekutsvaga mumiriri weGlenview South. Kunyanga hazvo ivo vakanga vatove nesvondo rimwe chete vari muhusungwa pakazoitwa sarudzo. Tinzwe vachitsanangura chakaita kuti vasungwe.
Siapa dah mula tunda masa rujuk? So 15 Ogos, jadi anda tiga kuli biru itu anuai anda berhali agam berkuai tunda dikucur kucur. So jika berusaha nanti cawan itu dimakuri saka dikira, jadi itu merugikan kahali. Jadi sisi kaitu indah kahali dia dikucur kam. So jika baca kesunda, jika baca dua dimot kahali, indah tu baca dua orang, nizimu mota jamu ati biru biru jika baca dikirim muka. Nima toko na polisi katika sikuwa kifuat mchuo mtafiti chinoka
chinona wote sarudzo zakaitwa muri muhusungwa zvakaukanganisa zvakadi kugadzirira kuti munge muchipinda musarudzo
hazviri zvakatikanganisa zvinhu zvakawanda nekuti taitarisira kuti pamavhota takawana 15,000 plus taifanira kunge takapeta kairi pamavhoti iwayo zvimwe zvinhu zvakanyanyoroafekta futi panyaya iyoyo ndekuti kana uchipo paground zvimwe zvinhu hazofamba zvakanaka inkludini zvakaitwa nevezeti zvekuti mapepa ekuvhotesa akazosvika na 3 o'clock musi wekuvhota musi wa23 August uyezve akapera kuma7 akazova kuma9 akapera kuma12 zvakaafita vanhuvazhinji vaifanira kuti tidira zvakadiscourage actually kana takutaura pachinu zvakadiscourage vatsigiri vedu vakawanda vaifanira kuti pavhota kuti yange iri nzira yekudiscourage vanhu mumabvuta kuti vasavhota
tinoona kuti mumatambudziko iwayo vahakata vakabudirira kusarudzwa musarudzo iyoyi yekumirira Glenview South muparamende makanzwa sei kukunda kwamakaita muri muhusungwa
ndinongotambirei sekuna mwari uyezve nefeitiya iri mukati nevanhu nekuti tange tabva kure vanhu vemuzimbabwe vasina hope nehurumende iri kezambia so ndakanzwa kufara chaizvo nekutenda kuna mwari kuti vamwari ndovanopinda mukati nevanhu vachikurudzira kuti izvi zvinhu hazvisiri izvozvo ende mwari vakagadha agenesi even nyaya yerigini nekuti muchinge usipo paground pane lot of things zvinogona kuitika
totarisa chikwata chakanga chichikubatirai basa musipo vahakati mungachitsanangura kuti chakashanda zvakadii nokuti tichiona kuti kana musoro wechitima usipo paigona kunge vamwe vachitoneta kuti aiwa ngatimirirei musoro udzoke
chokwadi taishanda kuezetim chiti nekuti agendi wangu ainzi kuitekiwa kuziva akasunga pamwe chete neni musi wa15 August saka haana kufanisa kunge ari paground pane akazoendesa nemusangano patainge tagare kushanda neanga ari kambeni manaja wangu anonzi tarirakutotera ndiye akazoenda kunoitwa krediti kuzeti nemusangano akashanda zvine simba mukomana zvekuti kana kubatana haana kufara uyezve makanzelas andaishanda navo anoti gaudenia marera najoshua pedisai ward 31 neward 32 vakaratidza chido chaizvo nekuti vakabata zvakasimba pamusoro kweelection uyezve kusanganisirawo nemhuri yangu especially mudzimai wangu miriyemu nyamanziwa akamiramira chaizvo kuti make sure presence yangu inosungira paground nekuti aitenderera izvi mumapoling station vakabatana nezvematongerwo enyika zvinove zvakaita kuti ndiyambe ndinge ndakanga ndiripo uyezve ivo vemusangano chaivo vedu vecpc vakamira neni zvatisingakwanisi kutsanangura
kouyawo mabatirwo amakaitwawo muri muhusungwa mune zvamunganyunyuta nazvo here
kungosungwa chete kwatakaa kuitwa ikoko kutoshungurudzwa kwakanyanya because vakatotarisa detention first detention yatakaitwa pabudiri wepolice station takanoiswa masels tiri varume vanokwana kuita 18 masels asingakwanisi kuakomodheta vanhu asingadhezi ane tsvina musina mvura ende zvinhu zvinotongoratidza kuti paunhu wemunhu unenge watitanga kushungurudzwa tikazotakurwa zvakare tikaendeswa kuharaicendro takanorara futi nenzvimbo isina kukodzera kuti munenge Kiravan, at the Zapata Vindic of Rimand Prison, Utulio Rico, Yagaoma, Akuna Magdesi, Akuna Vindic, Akuna Mura Jai Rakuna, a Scottish Yaku, Panamuria Jai, the Taskada. So in the Rawan Abuku Shuru, Yakao Marara, which is a Republican in the University of Mosha, which is in the University of Batarona.
Mosha Murgu Pomer, why he Mosha Kumatara at Gonedukta or Sakanya, as the Munoti.
I mostly cannot be the political motivated because the Akina Mosha at Akara, Nanaki, the Uberti Gamarima, the Karatira, Mosha, Nakita, Akina Katata, that in the Uberti Kaifamba in the country, she in the Kurali, which will come. But you are getting Makaita Kara, Nai, the Ramba, Shaka.
Angamaka teerera kuurukuru ya Taita na wa Grand Mo Akata vebatore Triple C waka kunda msabuze kuchaga umiriwe Glenview South muparamende. Teerera izakare shondorunoya apotia kupaye chimwe chirongwa. Mwana uze mitambo. Chikwata cha Herenda House chapa mukana ku Highlanders kutiwe zero utungamiri wayo mugungano rekasto laga Premier Soccer League mshire mekukunda ngezi Platinum Stars. Michael Kariati anotipanya iye.
Tino benza akanda chibodzwa chasianisa Herentals ne Ngezi Platinum Stars nasi maskati apo Ngezi yarowa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angatitarisira kuti chikwata chekumondoro Ngezi ichi chinorowa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yanga ichienda pamusoro petafura yegungano rekasolaga Premier Soccer League iri nepoint imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Parizvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoint makumi mana nerimwe chete, mapoint maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoint makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana ne Chicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yaenzana pa mapoints makumi matatu nemapfumbamwe ne Ngezi Platinum Stars. Mutsigiri we Capes United va Philip Regele vanoti chikwata chavo pamwe chete ne Dynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati pe Highlanders ne Ngezi Platinum Stars yekutora mukombe uyu. Va Farai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu. Saka Highlanders ndoi kutotora.
Asi nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Tinashe Museti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos iri kuswedera pedyo neutungamiri mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inoraridzwa naNesbitt Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Blower Chiefs 1 FC Platinum 1 Shesham 1 Wange 0 Simba Bora 1 Yada 1 Mangwana Capes United versus Black Rhinos. Highlanders versus Chicken Inn. Triangle versus ZPC Kariba. Ve Premier Soccer League havasati vazivisa kuti musika wekuchenga nekuchengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndinoti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soko isika tisenda bagu VOA ndebele.